Maneraka na kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7.
Tishitete nyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wesvondo kukadzi 24/2019. Makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kurangwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwakatsemura masangano aya. Muchikamu chedu chechitendero tichakupai hurukuro yaitwa natanonoka wande weStudio 7 na Reverend Dr. David Simango vezayo Jafford in Faith Church iri kuBolton kuUnited Kingdom. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira vachiti kana vakaramba izvi ivo vachamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Zvisine nekupisa kwange kuchiita kunze nhasi, zviuru zvevatsigiro vebato reMDC zvazadza nhandare yemukoba stadium kuti zvinzwe vachamisa vachitaura. Pasvika vachamisa munhandare, vamwe vevanhu vachengetedza vamboita dambudziko sezvo vanhu vakawanda vange vachida kuswedera pedyo navo kuti vanyatsovaona. Mumashoko avo kuvatsigiri vavo vachamisa vati zviri pachena kuti matambudziko ari munyika ari kukonzerwa nemakakatano aripo pamusoro pezvematongerwo enyika pakati pavo nemutungamiri weZANU-PF vaEmerson Mnangagwa. Vati vanobvuma kuita nhaurirano, asi nhaurirano idzi dzinofanirwa kutungamirwa nevanhu vasina diri ravakarerekera kwete ivo vaMnangagwa pachavo.
Taurirana kuti zvatakabirana toita sekuendesa nyika mberi, toita transitional mechanism yokufambisa nyika mberi. VaMnangagwa kana muchigona mombondipawo ndorova 2 years, imi morova 2 years tichivamba takadaro after toona kuti akatungamirwa zvinorongeya. Political dialogue is a necessity to unlock the political stalemate in the country. Ndakandira kuona signals of sincerity. What are they? Hatiri kuona masoja eda achipinda munyaya dzekuinda maroadblock. Ngaainde kumabaraki nokundogwa tinovada tikainivhetwa vobuda hava kudila nevanhu.
Vati zviri kuitika munyika pari zvino zvakangofanana nekuti mune hurumende mbiri sezvo ivo vakasarudzwa nevanhu vanosvika mamiriyoni maviri nezviuru mazana matatu, ukuvo vaMnangagwa vakanzi nedare reConstitutional Court ndivo vanofanirwa kuve mutungamiri wenyika. Vati nyika ingaenderere mberi iri mumatambudziko airi vachitiwo vari kuzopa vaMnangagwa nguva shoma yekuti vabvume kupinda munhaurirano nenzira yakanaka, vakatiwo kana izvi zvikakona vachatungamirira veruzhinji mukubvisa vaMnangagwa pautungamiri nenzira iri pamutemo.
Mnangagwa akaramba, tiri kumusumudzira chaunga chezvaunga. Takataura tiri kuda kuti munhu wese in terms of section 59 tiri kutaura kuti munhu wese hatiiti zvokutamba. Tinoda kuiti ndingarunzi munhu wese muHarare kana tichibvarisa tovharisa. Demokratika. Are you ready? Ndinda mamakisa. Ndakutusirwa yeye kuti mwana wangu kure
vachamisa vashora kwavati kushandiswa kwevechiuto mukupinda mune zvematongerwo enyika vakakumbira vanhu vange vari pamusangano uyu kuti vambonyarara senzira yekurangarira vanhu vakaurayiwa pakuratidzira kwakaitika musi wa1 August gore rakapera uyewo vakaurayiwa pakuvharwa kwakamboitwa makambani vanhu vachiratidzira munyika mwedzi wapera. Vachamisa vashorawo vamunangagwa nemashoko avakataura kumwenezi ekuti vanogona kutuma zvemasoja kuti apindire mukunza runyararo munyika vachiti kuita kwakadai kunogona kuti vamunangagwa vagone kuzopomerwa mhosva dzekuponda vanhu. Vachamisa vapeta musangano wavo vachitaura pamusoro pekongresi yebato ravo iyo ichaitwa muna chivabvugore rino vachiti ivo semunhu anotevera gwara reutongi hwejekerere vakazvipira kusiya chigaro cheutungamiri kana vatsigiri vavo vakavati vasiye.
My positions ese ano nominate what they are up and open for contestations. Kubaba ni chino nukundani chibobata batra wa sawe. Bandagani batra nagabata bandono nisenda pa congress. Mugaona mchikona kupeka. Ndakamirira kupeka. Mugaona mchina kupamume. That is a democratic party yetu ya famila inoisha.
Asi mushure memashoko aya vanhu vange vari pamusangano uyu vaita ruzharukuru vachiratidza kuti vanotsigira vachamisa. VaRichard Musekiwa vanoekanzura muguta remasvingo neimwe yenhengo dzeMDC dzange dziripo pamusangano uyu uye vati vanotsigira gwara ravachamisa. Musangano wanhasi ndiwo musangano wavachamisa mukuru wekutanga wegore rino munyika uye vati vaita musangano uyu kuti vazivise vatsigiri vavo kuti vakananga kupi semusangano. Ndakamirira Studio 7 Mugweru, ndini Taura Ishava.
Kusawirirana masangano evarairidzi kunonzi kwatadzisa kuitwa kwemusangano wekutsvaga nzira dzekumutsiridza nadzo kurangwa mabasa kwakanga kwambomiswa nevarairidzi vachiti vari kuda kumbopa mukana kuhurukuro dzavakanga vachiita negurukota rezvedzidzo vaPaul Mavhima. Zvinonzi masangano evarairidzi aya aifanirwa kuita musangano uyu svondo rapera nemusi wechina asi hauna kuzobudirira. Panonzi panga paine hurongwa hwekuti musangano uyu uchiitwa mangwana muvhuro asi zvinonzi hautarisirwe kubudirira zvakare mamwe masangano achinzi ave kutoronga kudzokera kuApex Council sangano rinomirira vashandi vehurumende vose. Mukuru werimwe remasangano evarairidzi reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyavo vanoti mamwe masangano madiki evarairidzi haasi kufara nemafungiro avanoti anoitwa nemasangano eZimta nePTUZ ekuti ndo vana mukoma vemasangano ose evarairidzi. Vanyavo vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezviri kutadzisa kuti varairidzi vataure nezwi rimwe chete. Ngatinzwei vachitsanangura.
Zvino hazvina kunyatsomira zvakanaka kurutivi rwevamiririri vevarairidzi kumaunions. Nyaya yanyanyonetsa zvikuru ndeye yatingatiyo Big Brother Syndrome, yokuti kune maunions anozviti isusu tisu vakuru, isusu tisakataka kuwapo, saka zvakadaro takakosha kupfuura mamwe maunions akazoteera nezuro. Izvozvo zvakonzeresa vonga mvonga mumaboka emaunions izvozvo zvekuti kana strike iya yakanga iripo iyai yamazuva aperayo zvanga zviri pachena kuti strike yanga isiri pamutemo. Nekuti pamutemo chaipta ndipo kuti patinotaurwa kana kukurukura nehurumende tine patinofanira kusvika kuti aiwa tatadza kuwirirana. Kana tatadza kuwirirana tinofanira kusainirana inonzi deadlock. Vanomirira vashandi Cecilia Alexander neanomirira muhurumende anonzi Simon Masanga, vanhu vaviri ivavava ndo vaifanira kusaina inonzi deadlock. Tazobva ipapo taisingupinda zvemwe process yeconciliation yokuti taifanira kusarudza anonzi arbitrator aifanira kuti atiyananise pane kusawirirana kwanga kuripo kwacho. Saka zvose izvozvo izvezvo hazvina kuitika ende vamwe vangu vanozvidzwa izvozvo kuti ndozvaifanga zvakaitika asi vakasarudza kuzvisaitike saizvozvo. Saka zvakakonzera madivisions pakati pemaunions.
Mungadoma here masangano amuri kuti ari kuita Big Brother zvokuti ndini mukuru asingatarise kuenzana kuvarairidzi?
Tinoda kudoma vamwe vedu vekuZimta nevamwe vedu vekuPTUZ Mapoka maviri iwayo ndo akonzeresa dambudziko zikuru kwazvo pakati pedu. Nekuti iyo istrike yandataura nezvayo iyi payakanga ichitoenderera mberi, mamwe mapoka ese ari kunzi madika aya akati atakutojoinirawo strike iyoyo. Asi vajoina pakati papapapa havana kana kumbopuhwa inonzi recognition. Vakaramba vachienderera mberi vakati isu tiri tu chete PTZ nezimta. Tisu takakonzeresa strike ende tisi kuti maticha aende pastrike. Ende vari vaviri zvakare ndivozve vakaenda patafura musi wataifa kunge takasangana uri musi wesondo kuti maunions ese ngatisanganei tikurukure kuti nyaya yestrike yofambiswa sei. Asi nerweseri vakaenda vakanosangana vega vari vaviri vakawirirana kuti ngatichistopei strike. Vakastopesa strike varivo vari vaviri zvakare. Asi iri nyaya yekuti vaiziva kuti strike iyi yanga isiri pamutemo. Nekuti yanga iri pamutemo vakangadai vakaramba vakasimbisa mashoko avo vakanga vataura makuseni ekuti isusu strike yedu iri kuenderera mberi. Anonzi Public Service Commission ndiani? Ndiani kwaanonzi Vincent Hungwe kucommission kwacho? Ari above the law. No one is above the law. Asi vadaro kuvanhu vanova mamembers vachiita usisu kuiri hwekuti vasangana patafura nehurumende vakanga vatouya kudhara vakagwadzira gwaro ravo rekustopesa strike. Asi uku nerweseruko vari kuti chimoto tiri kuendera mberi chestrike uku vatosopesa strike kudhara.
Vanga vari mukuru wesangano reZimbabwe National Teachers Union vaEmmanuel Nyawo vari parunhare muHarare neStudio 7. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa divi reZimta panyaya iyi. Asi takwanisa kubata munyori mukuru wePTUZ vaRaymond Majongwe. Vanotiwo masangano ari kuvati vari kuzviita vakuru aya ndiwo ari kushandiswa nemamwe masimba avasina kudoma mukukanganisa hondo yekurwira kodzero dzevarayiridzi.
Mashoko evanhu vari kuda kutsvaga utamugati, mashoko anoratidza kuti vanhu ava vatumwa. Chiripo ndechekuti pakaitwa declare strike ndivo vakabuda paTV vemaunion iwaya vachitaura kuti tapfuwa mari neMDC. Vakaaccusa kuti Secretary General wokuZimta naPresident wokuPTUZ vanhu veMDC. Saka nhacho anodzoka achizotaura kuti paita Big Brother mentality zvadzwa nekupi. Chokwadi ndechekuti pachirungu vanoti you cannot become big by pulling the big or the strong people down. Varume ava ngavadzidzidzo chekuti maunion asvike paasvika akaseenzerwa. Nyaya haisi yekuti ndingati kudii, nyaya ndeyekuti vari mugwara here. Maunion aya mukaatarisa iye zvinoizvi vakutoita kunge ivo ndivo maemployer, ndivo anobuda paTV yeZBC, ndivo anokotwa neHerald vachiakiza maunions edu kuti tikupohwa mari neMDC. Ndivo zvakare vanenge vachitaura zvakawanda. Saka kumwe kutaura kutaura kwenhando kutaura kwevanhu vasina chavari kuziva. Hatingazonzi nhasi tisu tava maunion madiki nekuti the truth of the matter ndezvekuti Zimta nePTUZ ndo maunion mahombe. Izvi hazvina nharo ichi. Tine nhoroondo yekurwa chimurenga chekusunungura vashandi. Ende maunion aya kana achida kuti zvinhu zvifambe zvakanaka ngavasiyane nementariti yekuti vakawana pane ZTV votitukirira, nekuti isusu hatizonyarari vanhu vachita zvavari kuita izvi. Mhando yevara iyi ndivo ivava vari kubuda vachisapota zvinhu zvisizvo. Iye zvinozvi tine nyaya yekuti sangano nevarayiridzi ngaabatani ega ega tiite nharura nehurumende. Ndivo futi vari kuramba vachiti hanzi tinosangana kuapex, nekuti vanoda zvinzvimbo zvokuapex kunova ndokwavanokwira ndege, ndokwavanopendwa kumabhodhi, ndokwavanopuhwa mari. Kureva izvo kuti vanhu ava vagara vari selfish.
Mune tarisiro here yekuti muchazogarawo pasi nemamwe masangano evarayiridzi iwaya kuti muumbe chinhu chimwe chete, mutaure nezwi rimwe chete?
Isusu neZimta pamwe neRatuz nemamwe manyen ari kuda kuseenza neso hatisi kumira, tikuramba tichingotaurirana nekuti enezuva tuda zvichingozvitsva. Hongu takanzwa nezviro kuti vamazino vangu vari kumasase kumbere kwako vachitaura kuti vari kuda kuita zvichingoze kuti vana vevarayiridzi nevana vemafibo 7 vapuhwe kodzero yekuenda kuzvikoro vasina kubhadhara fees as part of ma non-monetary incentives. Zvino vanova zvinhu zvati kuikomenda kwavari kuti ngavaite izvi. Asi iye vakunozvitaura kudzekerere vanhu dzotambe pfungwa dzavo havachazvitauri kuti marecommendations aunzwa nemasangano evarayiridzi kuti zvinhu zvirerukire murayiridzi nemamwe masibu 7.
Tichitarisa mune ramangwana zvii zvamungakurudzirawo kuhurumende?
Hurumende ngaive normal. Hurumende ngaizive kuti inoshandirwa nevashandi. Hatizi vafudzi vemombe, hatisi vanhu vekusakura nyimo. Tiri vanhu vakaenda kunodzidzira basa ratiri kuita, tiri maprofessionals. Ende ngaaregere tsika yakuda kuti divider nemaunions edu. Iye nezvi mukatarisa vakumhanya nenyaya yemapayslip asinei nechekuita nemaunions. Vakuda kuti mamembers emaunion apandukire leadership. Vouya zvakare neskini yekuti maunion abhadharwa mari. Kana gavhumendi iri kuti yakandibhadhara mari ngaburi evidence pachena kuti majongwe takamupa $5,000 kuti avite call of strike.
Munyori wePTUZ vaRaymond Majongwe vari parunare muHarare neStudio 7. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira. Zvizvarwa zveNigeria zvaswera zvakamirira zviri kubuda musarudzo apo kuverengwa kwemavhoti kuri kuenderera mberi musarudzo yemutungamiri wenyika iri kupikisanwa zvakasimba. Vakuru vehurumende kumaodzanyemba kwakadziwa kumabvazuva kweIndia vanoti uwandu hwevanhu vafa mushure mekunwa kachasu kaive nemuchetura wakwira kusvika kuvanhu vangangoita 140. Iye zvino tochimboenda kuchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa nevechidiki muupenyu hwavo chatinopiwa namutungamiri Nkomo weStudio 7. Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC pamuzinda weVoice of America. Tine urombo vateereri, mishina yedu nhasi inenge iri kuita dambudziko. Tombo kuyeuchidzai zviri munhau dzedu muzuva ranhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira, vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira yavanoti iri pamutemo. Kotiwo masangano evarairidzi ari kupesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwevarairidzi uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Iye zvino tombodzokera kuna mutungamiri Nkomo kuti akupei chirongwa chezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo.
Aiwa, ndaga simba angu, kuri seiku Canada uko?
Ndisho, sho chando chega, bade shino kwa kumbeta kuchiziri rambitana.
Aha, saka, chii chauri kuita ku Canada uko?
Esma ndukenda kuchikoro ku Thompson Rivers University. Iri ku BC, kuno dzia kwa choko Canada. And then tuku start a business isho shinda mu third year. Tachenge takupedza manje.
Zviri kufamba sei zvidzidzo zvacho?
Zviri right. So far, tukupasa kuchikoro, so clearly to be doing something right. But yeah, so far since we've been okay, we did a lot of volunteer work per campus, tichibatsirana ne community ya Zimbabwe iri kunoku, nemamwe ma Africans as well.
Ku university kwako pane vamwe vadzidzi vanobva ku Zimbabwe here vaunoziva kana kuti uri wega?
Variko vanobva ku Zimbabwe. Vamwe vanoita vachingoya vobvaita transfer out, kana kuti transfer to Toro Chandiri, vanwanungo ya ufu wangu pezo ma degrees au nima diploma certificates kunoku. Batakati wande ma Zimbabwe nari kunoku.
zvi zvakaita kuti uwanikwe uchisarudza kuita zvidzidzo zvebusiness?
Mostly because like vabereki vangu vaishanda mubank, ndakatanga ndichifunga kuti noregedza ndiite computing science ne finance. And then at that point yanga ichiri a dream. And ndakazoya ndakuita makoursis acho, I fell in love with more of the business side of life. And then ndangoti, you know what, let me learn chekunoku tobva ndangozodzoka ndozoshandisa knowledge yandandadzidza. Because like business is just an extension of your life, right? Like mukungoita develop my ideas vamwe vanhu. And I think kumba we really need to bring more of an entrepreneurial aspect kumba, just to develop more businesses. That's why ndisi ita zve business kunoku, so that I can come home ndobva ndabatsirwa kuvako nyika yedu.
Saka ndeipi business yaunoda kuita kana wadzokerako kuZimbabwe?
Right now I'm not sure. Ndichiri kutarisa kuti ndepapi pane gap kumba, like the bigger gap, so that I can help try and fill it in. And then also weighing it out kuti ndezvipi chandiri good at doing, right? Because it doesn't make sense nikanoti ndinoita zvefashion kumba, but I'm not as creative, right? So right now ndichiri kungotarisa kuti ndingaite sei. I've looked into mining, I've looked into farming and agriculture. So I'm not too sure kuti ndokwandichiuda enda here, but right now it's just acquiring as much knowledge as I can. Then we'll go decide that towards the end.
Uri kutarisira kudzokera kuZimbabwe kana wapedza zvidzidzo zvako here, kana kuti uchati shandei mbichana ikoko wozodzokera hako nekufamba kwenguva?
Ndodamboshanda kunoku for a little bit, maybe 1 or 2 years, so that ndonyatsodzidzawo system yekunoku, then ndozodzoka kumba. Definitely ndodzoka kumba though, like either way, because kumba is always best. And I miss home. Saka, yeah, kumba ndichadzoka, but I'll probably work 1 or 2 years in that pedza chikoro.
Pane mashoko aungada kusira vamwe vechidiki here?
I definitely say kuti rambai makashingirira, like just work hard kana muri kuchikoro, like even in whatever zvamuri kuita rambai muchingoshanda nesimba, because mangwana muziva kuti ndapi maopportunities angangoya your way. Like a real life example for me, I never thought kuti ndichauya kuno kuti ndiite chikoro, but rambai muchingonamata as well, because Mwari vanongokunzwai.
Aiwa, tinotenda zviku Cynthia nekupinda muchirongwa chedu chevechidiki.
Thank you so much.
Vadiwa vatereri, chirongwa chedu chevechidiki chinoperera pano. Tanga tichikurukura namuzvare Cynthia Gutsa, uyo anodzidza kuCanada. Chirongwa ichi machipakurirwa neni Ntungamiri Nkomo. Ndinoti rarai zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Ntungamiri Nkomo. Avateereri, tinoda kuzivisai kuti nhasi tine urombo hatisi kukwanisa kupai chirongwa chinotarisa zvechitendero nekuda kwedambudziko ratiri kuita nemishini yedu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutungamiri webato reMDC vaNelson Chamisa vanoti vachapa mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nguva shoma shoma yekuti vabvume kuita nhaurirano nenzira yakafanira, vachiti kana vakaramba izvi ivo vaChamisa vachatungamira ruzhinji rwenyika mukuvabvisa pautungamiri nenzira iri pamutemo. Masangano evarairidzi opesana pagwara rekutora kuenda mberi zvichitevera kuramwa mabasa kwakamboitwa nevarairidzi, uko kunonzi ndiko kwatsemura masangano aya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai nemufaro. Ndini wenyu Jonga Kandemire, ndiri muWashington DC. Ndikusiyai mina Chris Gande.
Lichona njani izulukandaba mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni weStudio 7 ngesonto mhlaka 24 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa utshela umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi kube lohulumende wokuthiyelana leZANU-PF okweminyaka emibili. Amazwi kamnumzana Robert Mugabe owayengumongameli welizwe awukucothoza umongameli Emmerson Mnangagwa angaba esitshoni. Ibandla leZANU-PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho lwama-by-elections emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa lamhlanje utshele umhlangano webandla lakhe eGweru ukuthi ufuna kwenziwe uhulumende womqhudelwano lapho uMnangagwa azabusa kweminyaka emibili laye abeselandela ngokweminyaka emibili. UChamisa wethule lamazwi phambi kwenkulungwane lenkulungwane zabantu kade zivuthene enkundleni yeMkhoba Stadium eGweru. UChamisa usole uMnangagwa ngokuthumela amasotsha ukuthi ahlukuluze uZulu. Sixoxe lesinye seziphathamandla zebandla lakhe, umnumzana Prince Dubeko Sibanda, othi baningi kakhulu abaze kulumbuthano okutshengisa ukuthi uChamisa ulosekelo kakhulu. Ngene kwelunye njalo udaba, siyaxolisa ngokungahambi kahle kwemitshina yethu, sikhuluma sisenze nje siphezu kokuzama ukuthi silungisise ukuthi kuhambe kahle, ngoba ke kade sesifuna ukuthi silethulele udaba esilwenze lomnumzana Prince Dubeko, kodwa hayi, ikhanya imitshina yethu ingahambi kahle. Ongathesi ke sizwe ke olunye udaba lukamsekeli kamphathintambo zokwethulwa kwembiko umnumzana Energy Mutoli, othi yena oyengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu kulandela amazwi kamgabe awethule emzini wakhe izolo esithi uMnangagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ekhuluma embuthanweni wokunanza ilanga lokuzalwa kwakhe, uMgabe ofikise iminyaka engu-95 uthe kuzamfica laye uMnangagwa, ngakho ke engazikhohlisi ngoba enguye obusayo. Sixoxeke lapho lo mnumzana Dinizulu Macaphulana oyingcwethi kwezombusazwe, kodwa ke njengoba ngitshilo phambilini, ukhanya imitshina yethu ingasebenzi kahle okokuthi siyehluleka ukuthi selethulele lolu daba ngokugcweleyo, kodwa ke bakhona omanjinela bayagijigiji manje belungisa lapha lalaphayana. Kungalunga sizalethulela ke lolu daba. Ibandla lezanu PF liqhubeke lisenza izimanga kukhetho loma by elections emaphandleni kukhetho olwenzwe kuzigaba ezintathu izolo kumakhansili. Ibandla lezanu PF linqobe kuzigaba ezimbili ezenzwe izolo esibalisa eMadobo lapho elithole amavoti adlula amakhulu amane i-483 kwathi LMDC lona lathola 121. Kuthi eBeitbridge obemele iZANU PF uthole amavoti angu 683, oMDC wathola 54. Ibandla leMDC linqobe kukhetho olwenziwe eChitungwiza lapho obelimele athole khona amavoti adlula kancane inkulungwane 1059 kwathi obemele iZANU PF yena wathola 993. Kodwa lapha uyaziwa ukuthi eChitungwiza kuyisigodlo sosekelo lweMDC ngakho i-993 ayehlukananga kakhulu le-1059 osekwenza abasekeli bebandla le-MDC bethuke kancane. Kusigaba sinye sona lesi seChitungwiza we-MDC T ekhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe uthole amavoti angu-29. Thank you. le valaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington DC. Silusizi balaleli lamhlanje ke imtshina yethu kayisebenzi kahle. Siyazama omanjinela bayagijima lapha lalaphayana bayahlanganisa silethemba lokubana kuzolunga manje manje ke silethulele ke indaba esilazo eziphuthumayo. njengoba ngichile phambilini siyaxolisa zulukandaba imichina yethu lamhlanje kayisebenzi kahle yiko ke siyazama silokhu sigijima khona pha sizama ukuthi silungisise imichina yethu isebenze silethuleleke indaba njengensukwini. Okwakathesi ke silo mnumzana Prince Adubeko Sibanda onguye ke esike saxoxa la ephambilini ngodaba lomhlangano we-MDC obusenzelwa eGweru lamhlanje enkundleni yemkhopo. Siyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga Gande, litshona njani lonke balaleli kwele Zimbabwe.
Ye hayi ngithemba abatshonile abalaleli lamhlanje ke hayi into azihambanga kahle ke imithina kayisebenzi kahle kodwa ke hayi njengoba sesikutholile siyathemba uzasipha ke obekusenzakala enkundleni yemkhopha. Ye ungasitshela ukwaqala ukuthi bekugcwele okunganani?
Istadium besichithekela ngangaphandle bekugcwele pam abantu bebanengi okuthi okade ekubona bezibuza ukuthi kanti ukhetho solufikile yini njalo ngaseZimbabwe. Kithi kutshengisa ukuthi khona hayi abantu beZimbabwe kukhona ukukhonona ukukhona phakathi nakwabo okwenza ukuthi nxa umkhokheli wabo ethe wavakatshela indawo nabo beye kuthi gwaqa behlangane ngobuningi babo.
Ye sizwa kuthiwa kukhona okunyaka ukukhulumileyo ngokuthi kwenziwe uhulumende wokuthiyelana ukuthi kube lezigaba ezimbili ezeminyaka emibili ukuthi omunye abuso kweminyaka emibili omunye njalo alandele. Ungasitshela ukuthi utheni ngalokho?
Obusobala Gande ukuthi khona kuleli lizwe akula olobufakazi obwaneleyo obokuthi angathi onguye owawina ama-election ngumnankakho. Ngoba sikhuluma kanje akekho othwele inombolo ezitsho ukuthi umnankakho wawina wawina lolu khetho njengenombolo ezingaki. Yalokho-ke khathesi ke kulama-president amabili kuleli lizwe, kulo president wafakwa yi-constitutional court kanye lo-justice Chigumba bese kusiba lo president owakhethwa ngabantu. So kulama-president amabili la, omunye ungu-president ngenxa yokuthi njengokutsho kwami i-constitutional court yamfakwa, omunye ungu-president ngenxa yokuthi abantu bayamthanda. So ngenxa yalokho-ke nxa kuyikuthi singafuna ukuthi omunye lomunye ebuse isigaba sakhe kumbe abuse lapho awina khona, sibona ngabantu abahamba kumarali akhe, omunye ekhansele amarali akhe njengalokhu esakubona okwayenzekwayo umnankagwe sithi angeke wahambe emaralini akhe ayewafakile. Kungangcono betshintshane bebone ukuthi onguye obusa kuhle muphi. Kabuse-ke 2 years umnankagwa ephume ekungena uchamisa i-2 years bebona ukuthi umehluko wakho nabo unganani xa umnankagwe ezenza yena onguye othandwa ngabantu.
Ye uphethe yini udaba lo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe akukhulumileyo izolo esola umnumzana umongameli Mnangagwa?
Okusobala ukuthi uMgabe lokhu waphuma e-State House lokhu wakhitshwa ngamabutho ngomnyaka ka-2017. Sicabanga njengabantu beZimbabwe bonke, izinto ezibonwa nguMgabe yizinto ezibonwa yi-2.6 million abantu abavotela uChamisa, ayibo abakhulumelayo. So uChamisa naye ukukhulumile khonokho okukhulunywe nguMgabe ngoba yinto ebonwa ngumuntu wonke ophila kuleli lizwe ngaphandle kwalabo abangaphili kuleli lizwe. So-ke okuthile ukuthi hathi amabutho kabuyele emabharakini ukwenzela ukuthi abantu beziphilele kuhle kungelamabutho ayibo angane ayabahlukumeza esenza okungalunganga okungavunyelwa ngumthetho.
Ye manje nxa sikhangele elakusasa kuyini kakhulu akhulume ngakho ikakhulu sikhangele ukubana ukhetho olulandelayo asikezwa eluphatha kabanzi?
Okukhona kathesi uPresident uChamisa akumeleleyo yikuthi umnankagwa ebuye ezokutsho ukuthi sibili uyafuna ukuthi kukhulumiswane. Nxa kuyikuthi engafuni ukuthi kukhulumiswane ubaba umnankagwa noma abantu belihlupheka kangaka kuleli lizwe, yena angathi hayi kafuni ukukhulumisana kutho ukuthi okungenzakala ukuthi kungangcono kukhanje ezisidini ngoba
asimboni phela ukuthi onguye sikuthi lothakazela lo mbuso okhona kathese ngubani ngoba imenye uzulu omnengi phakathi na kwelizwe leZimbabwe uyakhonona ngitsho labezana bakhona abaningi undedalwana kabasamfuni so nxa kuyukuthi yena engafuni ukuthi ethole ithuba lokuhamba ethafuleni siyakhulumisana nabantu bona laba bemtyele khonokho abakufunayo ngitsho ukuthi-ke kungangcono abantu bengena ezitredini ngoba bayavunyelwa i-constitution yaseZimbabwe ukuthi behambe bedemonstrate ukuze mnangagedeni.
Hayi, kuyezwakala. Hayi, siyabonga kakhulu. Umunye umhlangano uzaba khona nini we-MDC wona lo ofana la wona lo wokubonga abantu?
Bengingakayitholi i-timetable engitsho ukuthi ama-programs akhona ami njani, but ngikhangelele ukuthi ose amaviki wonke amabili ayabe kuyabe kulento eyabe isenzakala phakathina kwelizwe ikwenza ukuthi abantu behlale nabo bekhangelele ukuthi kuyini okufuze ukuthi kwenzakale.
Okay, hayi, sibongile kakhulu mnumzana.
Chris, kulungile.
Hayi, sibongile. Yelo-ke ngumnumzana Prince Dubeko Sibanda, isiphathamandla sebandla le-MDC ebesixoxela ecingweni eseGweru. Okwamanje-ke sesixoxa ngendaba kamkhokheli kamsekeli kamphathintamba owezokwethulwa kwimbiko umnumzana Energy Mutoli othi yena owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe ebozinuka amakhwapha ngoba wabulala abantu abaningi ngesikhathi sombhuqazwe wegugurawundi. Lokhu ukutsho kulandela amazwi kaMgabe awethule emzini wakhe ngomgqibelo izolo isithi umnankagwa ngumuntu olocuku othumela amasotsha ukuthi abulale abantu. Ukuhlaziya lolu daba silo mnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra. Siyakuyamukela kuhlelo mnumzana Mkandla.
Hayi, siyabonga linjani balaleli.
Hayi, siyethemba abalaleli bayaphila. Mnumzana Mkandla, ungathini wena amazwi kamnumzana Mugabe hayi izolo la?
Well, amazwi kaMugabe mahle kakhulu alubana kade khulunywa ngumuntu onjengoDabengwa kumbe khulunywa ngumuntu onjengoPius Ncube kumbe khulunywa ngumuntu ongasiyo muntu onjengomuntu ongumgabe. Wamazwi akhe bemahle kakhulu besakha ebetshela umnumzana ophethe intambo kathese eZimbabwe umngameli umnankagwa ukuthi ethiyane lokubulala abantu ngoba abantu laba abalokhu bethiwa khona bayakhangelwa lokuthiwa khona i-board viewing lokhu bekhangelwa ekugcineni kwangikhona la abantu bazabe sebekhangela yena. Amazwi lana ngiwathandile kakhulu. Kodwa-ke umbhuqazwe lo-ke wegugarawundi lo uMgabe uzibeka ngathi bukho bangaki abantu abafele khona laphana baningi ama-car accident kade senzakala pho-ke kusuke kusiphazamise lokhani ukuthi kanti umuntu nxa engasekho obukhosini uyabona yini into okuthiwa yihlala kahle yabantu. Wenza isizwe sabhuqwa sabhuqwa sibili okunye okungenalihloni ngakazenge vele exolise wathena kwakuyisikhathi sokuhlanya madness kodwa onguye wayehlanya kuvuka uhlanya lobu babuvela ngaphi ubhova lolu lwaluvela ngathi akwaziwa kodwa wathiwa kwakuyisikhathi ngesobhova ubhova lolu lulethwe ngubani ngoko ngubani ngaze ngichazise lokho kodwa zenge ngixolise.
Manje-ke nxa sikhangele yona le imbiko kaMgabe ingayitshengisa na ukuthi sesizabona okuningi kuthombuluka konke kade kufihliwe sizwe sokununka lalokho kuthiwa ngesilungu ngamaskeleton ekhabothini esekhithikela phansi?
Ukutho kuhle uMgabe lokhu ukuthi kanti abantu babulawa kangaka kuyini uthi uzwa kuthiwa kulabantu abanemisibile lapha sebewulewe lapha kathi indoda lokulalelana abantu kuthi kulamangcwaba lamangcwaba lapha awazwayo lapho ukuthi khona abantu kuzibantu bafile lapha uyakuqamba lokhu kuthi kuyini kanti khona lokho okwenzakalayo uyakhuza kuthi ukuthi ukhuza into eliqiniso ngoba nomuntu ohlezi phansi kwe-information uyamtshelo lo munye wakhe lowo akadezele konke ngombhuqazwe wesizwe ngama-80s uzomtshela nje ukuthi kathi wenzani beqhubekela phambili ngokubulala abantu kusasa lokho kuzamthenzekela lokho kuthi ukuthi kuningi okusezaphuma ngikathesi kuyaphuma egcekeni uMgabe nje nxa engathathwa etebe egcekeni lapha nethi ekhulume ngento yeground uzabe thele omunye wakhe la kukhanyazana umgabu uyazigeza entweni yeground.
Ye, yikho kade sekubuya ke umbuzo wami khona lapho ukuthi kungakutshengisa na lokho okukhulunywe ngumgabu ukuthi hayi yena ngesikhathi se-ground wayengazi lutho.
Osokusegcekeni kathesi lapha kukhanyazana inyoka sijikele kuyo nalundoda lo. Ujikele kuhle nje kumnanka kwakuhle sibili nxa usilandelisa nge-intelligence uthi kanti abantu babulawelwane kusasa abantu bona laba. Yibo kusasa abaningi bangikhona abazafuna ukubona ukufa kwayena lo muntu. Kuthi ukuthi kuningi akuzakuchazwa lapha yena ngokwakho sezikhupha ebubini bonke be-ground lobuya. Sezikutshengisa ukuthi khona yena wayengasiyo ephethe intelligence, ngasiyo ephethe ezombutho leyo Minister of Defence. So konke lokhana sokujijela emuntwini yena lo yena sezigezile wabe segcekile. Ngenkulumo yakhe sifila ikhulumile laphana kusobala ukuthi lobe ngayi court uyaphuma discharge. Ngoba uyatshengisa ukuthi khona umuntu anguye ukwenza lokhu ngubani.
Hayi kuzwakele, sibongile kakhulu umnumzana Mkandla.
Hayi siyabonga ba.
Hello ke ngumnumzana Max Mkandla owalwa impi ekuvuyo lezibra ebesixoxa laye ecingweni ekobulawayo. Hayi zulukandaba uhlelo lwethu luphela ke khona pha lamhlanje. Sixolise njalo kubalaleli bethu ukuthi lamhlanje besingahlelekanga kahle ngenxa yokungasebenzi kahle kwemtshina. Igama lami ngu Chris Gande. Lelani.